manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe mugovera nyamavhuvhu 15 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika. Huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Aiwa andi vakenda nemukanga wandakapiwa ndi base basawo energy yakakoshera ikonomi andi president dovo vanodecida kuna vari kuda kuapuroita zvaapuraiwe andi kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani but handisi kushushikana
vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaemerson munangagwa vachiti remangwana ravo rakajeka zvikuru
tinohutambira tinogamuchira zvikuru mutongo wakatwanda nokuti vakaita zvinhu zviri correct vakatonga ivo kuti isu seMDCT ndisu varidzi vemamembers of parliament aripo uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampikis ayo anenge afoma bato rawo
munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai kwenda uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance idzo dzakadzimba mumatare eNational Assembly neResenate.
Izvi hazvitishamisi izvatishamisiwa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi tichiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tiri kuona vari kuita zvinenge zvira zano
asi mutevedzeri wemunyori wezvekubudiswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Chachiwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice kwenda sezvo iri garo ziva iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072 asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1998 pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 21,426,000 uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvina vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto nezuro vafortune chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaemerson munangagwa sezvo vaine simba regugadza kana kubvisa munhu pachigaro. Vachasi vanoti vakaita basa ravo nepavanogona napo, pakatariswawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Asi vachasi vanoti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Aiwa, ndinotenda nemukana wandakapiwa. Ndi base basawo energy yakakoshera ikonomi. And President Dova no decide. Kuna waru kuna kwa poita. So apply we and kana waona za kakotera. Kutu wa si nje snetika kana umakamba. Baka andisiku shushikani. Nekuti pane shakadaro ndo dine constituents. There are no more time nekushanda constituents.
Kune vamwe varikuti mabatiro amakaita nyaya yavasidini gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero arikuitwa nevanhu akadai?
Ndinoti pachirungu ndinonzi speculation, nintu kungoshanda nezviripatsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angachabasa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukanda wokuti nditi tinowirirana nazvo kati handiwirirani nazvo. Because ndakaapoindwa, ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pambedha ipapa. Asi kusina magetsi, handina kuapplya, handina kukumbira. Ivo ndovakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi, ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi, handirwaro asipo. Shumo pane poka nepako, president ane rights yekuapoinda munhu nekumubvisa. For anything, even munhu anoperforma, anokwanisa kubviswa. Ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge variko kuti izvo zvakamira sera. Isusu unenge wavangotatira vako basa chete. Saka
semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuwa nemutungamiri wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubasa ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupipfupi tobazhe nekuti angonekurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandaita majaji anofanira kunge ari vanhu vasei. Ndinongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru ndaitawo maanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vaensingaiseko. Saka education yandatoita ipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kushiwa zvakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu Plastic Fabric. Kana iko kumagetsi ndokungadai kunzi kana ndozvimaka ndega. Dimosti pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetese zveenergy zvaenderanawo neekonomi madera anenge akaita. Peturu nedhiziri zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushayikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika chiinini ndingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvichitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndakumbotarisawo zvakasiyana-siyana zvichisanganisira kuenda kuchikoro. I think fundo inovatira. Saka ndongozvatangwa. Aiwa, ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa ndikanzira hurumende ichachakati ndomukana weduwo wokuti tizotova tisina veterans of the struggle kwenguva imweni. Saka haisi zvokuti kana uri MP wobhati haisirapo ende tofanira kuitwa minista kwete.
Avo vanga vari vafortune chatsi vachitaura pamusoro pekubviswa kwavakaitwa mudare remakurukota nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru kuti mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vakarasa nyaya yakapidzwa mudare nevanhu gumi nevaviri veMDC Alliance avo vakadzingwa neMDCT mudare reSenate pamwe neNational Assembly. Justice Kwenda vakati vanhu ava vakwanise kupikisa zvinenge zvatarwa neMDCT. Vamonzura vanoti vose vakabva kuMDC yavatsvangirai vakakwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance vanhu veMDCT.
Tino utambira tino gamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naJustice Kwenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall maMPs ayo anenge afoma bato rawo. Vakaona zvakare kuti MDC Alliance haizi political party asi kuti igroupu remapolitical parties anoita sefe. Saka nyaya iyi inoita kuti zvese zvichitera uyezve inotibvumira kuti tiite replace mamembers of parliament akabva iwayo kuisa mamembers of parliament eMDCT. Takakosha ndechekuti vanhu vakaendesa nyaya iyi kudare eMDC Alliance inyaya yechi7 yaia kupori yavaendesa kukoti vachiruza ka7 kakare.
Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMDC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMDC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMDCT EDP ne MGC yavanyube zvichishandisa zita reMGC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri memba yeMGCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva achisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu webato reMGC yavatsvangirai. Kwa chedu chekubisa vanhu muparlament, vanhu vari kuzvibvisa vega muparlament kujoina mamwe mapato iro bato rakavapinza muparlament riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati. Pakatariswa kuti izvova Nelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikwidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMDCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMDCT kudara. Ndozvo ndezvakamupala isinzire kuti aite presidential weMDC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena, pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance charamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge asarudza nhengo dzeparamend dzava muparamendi dzinenge dziri pasi pemapato iwayo, zvakanyorwa zviripo mumagwaro. Saka nyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti vanoziva kutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa, vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu vanenge vakundwa izvozvo.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere, munoti kudii nazvo?
Pete, tinongozita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezano takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezano TF handirambobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu. Handina kubvira ndatengerwa Benz naGrace Mugabe. Pete, ini ndakamirira bato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo. Rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatoteedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anoteedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunikidza vanhu.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Satwayo Awa vanoti MDCT iri kufarirwa nematare edzimhosva nekuti inodyidzana nezanu PF.
Izvi hazvitishamisi izvatishamisiwa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemacourts vachiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tiri kuona vari kuita zvinongoshira zano tiri kuona kokumacourts vanoita zvokuda zitu munoziva patakaenda kosima court fire nenyaya yekubirwa kwakaita president Chamisa inyaya yakabatwa-batwa zvisina kunaka zvokuti izvezvi ndo zvakwadza futi nyika. Saka panyaya iyi hazvitishamisi nekuti vangodzokorodza zvavari kungoita nekuti nyaya iyi yakafanana nedzama rakanyorwa pasi inonzi script varongotevedzera zvavakanyora nenyaya yekuti vari kutya vapresident Nelson Chamisa vari kutya bato reMDC Alliance saka vari kuriga vari kutobira zvido zvevanhu nekuti vanhu ava vakasarudzwa pasi semutemo wenyika wezek wemaelections unoti munhu anosarudzwa ari pasi pebato rake bato rake ndorokwanisa kumubvisa ende bato rakapinda vanhu ava vari ibato rinonzi reMDC Alliance saka zvekuti MDCT inoita zvinhu izvi yakunzi ndo yava varidzii vemaNPs hazviri pamutemo hazviitenderwi asi ivo nenyaya yekuti vanokondrolwa nezanupf inova yakacapture macertain institutions vanongotevedzera zvoda bato rezanupf nokuti bato rezanupf raparara
vasati vatataura neMDCT vari kuti izvo pamutemo pakapindwa sarudzo dza 2018 MDC Alliance wave mubatanidzwa wemapato manomwe bato rega rega rainge rine vanhu varakaendesa kuti vanokwikwidza nekudaro vose vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vachibva kuMDCT vanhu vachagara vari vebato reMDCT munoti kudii nazvo
mainda professions anenge achiitwa nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida vakaronga ndozvarataura kuti yakafanana nedrama rakanyorwa vakanyora script yavo ravari kutevedzera kuti richafamba so asi zvese zviri kuitirwa kuda kumbunyikidza nekupa vhoti yevanhu yavakaita yavakavhota kuvanhu vavo vanhu vakavhota mukabvunza vanhu vanoziva zvavakavhotera hazvichongodi kana umwe munhu ataure kuti vanhu vakavhotera chi vanhu vakavhotera MDC Alliance napresident Nelson Chamisa and zvinozikamwa izvo kuti bato reMDC Alliance rakaita congress yaro maMPs yavo ndarwewo they were part of kucongress ikoko nekuti constitution yedu inotaura kuti MPs ari part of the congress vakasarudza vanoso chamisa kuti vange vari president zvinozikamwa izvi zvokuda kuzokonesa nekuchenesa mutemo kuti uende kuzvinhu zvavo zvavanodaiwo kuti vaite zvazvimwewo zvavari kuita izvozvo asi tiri kuona vanhu vari kuziva vanhu vari kuzviona and tichagadzisa zvinhu manje manje zvinhu zvinga zvakufamba zvakanaka zvese zvari kuita izvi zvichapera
vasatwayo mungatsanangure kuti sei imi muchienda kumatare edzimhosva kana muchiti izvo matare aya ari kushanda nezanupf
zviri pachena zvatinofanira kuti tiite sevanhu vanenge vari munyika tinofanira kuti tiite zvese zvinoda kuti zviitwe munyika kuitira kuti pasasara pane anything chinonzi hachina kuitwa isu tinongoenda kumatare tiratidze nyika yese Zimbabwe ione kuti zvinhu zvakamira sei nekuti chokwadi chinozikanwa hachida kuvigwa chinozikanwa nemunhu wese because nyaya yemaelections haisi nyaya yekuti kana yemapolitical party haisi nyaya yekuhwandisa zvinhu inyaya inonga ichitozikanwa nemunhu wese nekuti political party inoexista kuti ivhoterwe nevanhu saka zvemapolitical party hazvisi zvinhu zvakahwandika zvinozikanwa nemunhu wese wemunyika saka patinenge tichienda toda kuti vanhu vazive vaone kuti zvinhu zvakamira sei matare avo ari kufambiswa sei zvese izvezvi chokwadi chabuda pachena manje vanhu vese vaakuzviona nekuti dai kusina kuitika zvakadaro chokwadi hachinge chiripo chichinge chichizikanwa asi izvi zvaakuzikanwa kuti zvese zviri kuitwa nenyaya yekuti zanupf iri kutya vachamisa zanupf iri kutya MDC Alliance saka zvaakuoneka manje zvapachena tavasasika manje saka zvaakutoti vana vezimbabwe vaakuzotongafamba sei taakudii
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vakilford satwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndi nukuchinga miza ine mufaro wa tereri mchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo.
Makadi zvenyu tarangu ndiri kwamai Gunguo kana kuti Pastor Gunguo tetedi inonzi Eternal Word Ministries International. Uya besi ye inarare, marari kutitua zvakanaka.
Tinotarisa kuti panguwa ino ye COVID muri dzakawanda dzakavharirwa muzimba. Pasi rose zvizva mukakurudzire nyanya madzimai panguwa ino ye COVID-19.
Madzimai nguva yatiri kai nguva yakati tiomerei. Unoziva kana kuri kuno kuZimbabwe kwedu panguva yakapfuura mashure takaita zvakare imwe disaster ratanga tinaro recyclone idai. Zvazvo kuti takangoperwa tisise nyika. Dambudziko rechimani mani rakave dambudziko redu. Tisina kugara futi zvenguva kunyanya especially madzimai nayawo kubereka. Unenge wakuchitarisa zvino kuti ndosvibini nevana because kunyanya isu vana mai ndichitotarisa mhuri. Iko zvino necovid yatinayo iri kutaura zvesocial distancing kuti vanhu vanofanira kugara kure nakure. Hamufaniri kukwazisana, hamufaniri kudini, muchigeza maoko. Vana amai vakaomerwa kutarisa vana pano dzinongo unenge une vana kana vaviri kana vatatu oda kuona kuti uyu akagadzikana here oda kuona kuti uyu azodini vagara vari here mumagarisana vanofanira kuita saka zvechokwadi nguva yatiri yakatiomera zvekuti zvoda kuti vana amai panguva yatiri ikai vanyatsosunga dzichisimba iko zvino tiri kuona munyika medu makesis acho ari kutoita achiwanda zvekuti ndopakuda kunyatsochengetedzwa mhuri.
Kurudziro yamungape ndeyi?
Kurudziro yangu kumadzimai chekutanga ndeyekuti COVID-19 iriko ende iri serious. Ngatisaitei zvekutamba nayo tinyatsotarisa mhuri dzedu kuti dzakagadzikana padzimba here nekuti kana tikarivara sana mai ndopaunotii kuona umwe mwana achoenda kumaraini akunotamba paanoenda ikoko zvaanobata nezvaanosangana nazvo hatichazvigwanike mhuri yese tinenge tava nedambudziko. Saka kurudziro yangu yekutanga ndeyekuti isusu vana amai tisi kazhinji makastodhiyenzi emhuri tisi tinochengetedza kuona kuti baba vari papi mwana ari papi vari kutambira kupi mhuri dzedu dzachengeteka. Iyo kutora chinhu ichi kutsvika chinhu chiri serious kuitira kuti mhuri dzedu dzichengeteke.
Tombotarisawo pakubatawo mhuri semudzimai uyezve tichiona kuti vana baba zvakare vari mudzimba zvii zvamuri kuona uyezve zvamungawanikwe imi muchikurudzira madzimai panguva ino pakubata dzimba dzavo?
Regai nditi mavheka hongu vana baba vari mudzimba bati zvatipa futi rimwe dambudziko nekune rimwe rutivi zvokuti vana amai ava kana vachitaura pachirungu vanoti double tragedy. Kureva kuti uku uri kutarisana nevana uku zvakare watarisana nababa ende baba vakangogara varipo tamba. Rimemba kubva paya patinonzi sikana apindana nemukomana wake vadanana varoorana kazhinji kana vari vakomana vanenge vachishanda anoita baba nechebvitema anenge ari kubasa zvinoiko zvino izvi for the first time kune vakata even vamwe vari kutifonera for the first time ndonguva yakareba yaa akatarisana nemurume wake kudai pasina munhu kwaari kuenda saka kupopotedzana kuri kuwanda kusanzwanana kuri kuwanda kurovana kuri kuwanda saka ndikakungokurudzira vana amai kuti uku kuine mhuri kuine vana vamuri kutarisa uku kwaita futi baba vamakatarisana navo chikuru kuti dzimba dzedu dzichengetekeka mwaka wachinzewo kuti mudzimai ngaatogona kunyarara nekuti zvinoita kuti vanhu vagumburisane zvakawanda. Vana amai munguva yatiri inoi yecovid mafrustrations anenge akawanda nekuti malosses anenge aitika anenge akawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova kuti timbokurukura navo pamusoro pematambudziko angadai ari kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 mukurarama kwevanhu zuva nezuva. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagoko.
Tinotenda vajonga kandimiri mufaro kwamuri nevateereri venyu.
Vagoko, tiri kuona sekunge upenyu hwevanhu hwashandurwa nechirwere cheCOVID-19 raramo yavo yezuva nezuva. Zvii zvamungataura zvamuri kuona zvashanduka mukurarama kwevanhu zuva nezuva?
Ichokwadi kuti upenyu hwashanduka. Wedza tikutarisa vanhu vanga vachienda kumachechi, wedza tikutarisa vanhu vari kunda kumabhawa, vaiungana kumabhotoro soro, vaienda kubhora, vaiflya nendege, zvese hapasina zvinhu zviri noma. Saka tiri padambudziko muno muZimbabwe rekuti iro even mafambiro acho atakuita akuti isa mukushungurudzwa kwakawanda, kuti vanhu vanenge vachinzi tipei matsamba ekufambisa, vamwe pamaroadblocks pacho tsamba inongotorwa yotobvarurwa zvanzi dzokera kumba.
Totarisawo panyaya dzeukama neushamwari vagokova, dzakanganisikawo zvakadii munguva ino yechirwere cheCOVID-19? Tichiona kuti vamwe varwere veCOVID-19 vari kutadza kana kutoshanyirwa kuzvipatara, kana vamwe vasiri veCOVID-19 chaivo havasi kukwanisa kushanyirwa kuzvipatara, vashaya vari kuvigwa, zvasiyana nezvaiitwa kare. Zvii zvamungataura?
Ndine vandinoziya vakati wandei vatakarasikirwa navo nechirwere ichochi. Ichokwadi kuti vanoti kana vaistablisha kuti munhu afa nechirwere ichi, vanoti even vanhu musaende kunobata maoko, musaende kunochema, mangwana acho munhu anenge akutovigwa. Pane vandotoziya vekuti ndaifanira kuchema navo ndichibata maoko, but hazvisi kuita izvozvo. Saka ndo mamiri aita zvinhu, nekuti iko magariro edu ataita kudhara zvasiyana zvikuru nezvatatarisana nazvo. Zvekuti iko izvozvi kuti kana ukanzwa kuti hama yako yabatwa ine COVID, haugoni kusununguka kuenda kunotarisa kuti hama iri sei, upenyu hwacho hwakunetsa.
Totarisawo veruzhinji, muri kuonawo vari kuita bandiko ravo here mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Tichinzwa kuti chiri kukwira zvakanyanya, uye munzvimbo dzaachifungidzirwa kunzi hachingakasiki kusvika, zvakaita sekumaruwa, tiri kunzwa kuti chasvika ikoko. Zvii zvamungataura?
Problem yatainayo ndeyekuti transmission yava community based, because vanhu vanozivana, vakuti because tozivana tinogona kutaura tisina masks, tinogona kucompromisa social distancing and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vari kuedza kuita enforcement yavo, but dambudziko ripo ndekuti sometimes vanoenforcer vaine hasha dzisingaite kuvanhu vasina awareness. Chatoda kutanga nacho muZimbabwe ndeche awareness. Awareness programs dzofanira kuranwa nevanhu vasiri mapurisa, vasiri masoja, machurch, civil society and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vozoitawo enforcement yavo, but hapana ukama huripo pakati peawareness programs neenforcement programs.
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti remangwana ravo rakajeka. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kuenda, uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance, idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neresenate. Asi mutevedzeri womunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatwayo vanoti havana kushaniswa nemutongo waJustice Kwenda sezvo iri garo ziva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Njani zibulandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wamabhishopu esonto yeRoma lawo usungenele kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF.
Ungayikhangela iZANU ayingani kayiyesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition, ukulwa kwayo kungaphakathi.
Lokhu zigula izakhamizi lelokithi leluveve ngesifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Kodwa ihlupho abaleke belalo ukuthi izisigaba ziqedakali, abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonoko.
Ukuvalwa kwezikolo sokubangele ukuba abantwana baphatheke kumisebenzi engabalingananga.
Okwamanje kathesa abantwana bayahamba-hamba, so wona la mathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlanganela kuwena, uyabungakwazi umnzana.
Iziphathamandla zogatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle zetheswa icala lokubulala indlovu ezimbili, zithathe inyama yonke izakhamizi zisale zibheke amathambo nje kuphela. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bishop esonto yamaRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference lawo usungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF. Lumanyano wethule umbiko izolo othiwa pastoral letter usithi imbiko yenhlanganiso ezivalisa European Union, African Union, le United Nations esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kuveza sobala isimo esikhona elizweni. Lumanyano uthi ilizwe lalahla ithuba lokulungisisa umumo lo ngokungemukeli inkulumo ezibanzi lenhlanganiso ezijiyeneyo liqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Amabhishopu la athi kulokwesaba elizweni, abanye bebaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshelwa amacala angaqondakaliyo, kanti ke abanye basemajele bebotshelwa izizathu ezingaqondakaliyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Vekezela Madumafuzwayo.
Umthola ukuthi ngesiqiniso umongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuZANU PF ukudlula abantu abangaphandle kweZANU PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama-victims engxabano ezikhona phakathi kweZANU PF ekuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso, ikakhulu i-protector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani?
Mina ngokubona kwamsibili kwamagcini indaba lesi ikhangeleyo iphethe kakhulu ukuthi izana umphefu ila ma factions singawukhangela ukuqaliseni kokukhishwa kuka Mgadi obuye sokubangiswa nithi 40 lela cost landlane kuthe kubuya ngapha ekuzifaka ukuze ingena kuka Mungameli uNanga abazange bazinike isikhathi abantu bezana ukuthi bihlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthi ozangenela umgabe ngubani kwasetshenziswa yena liyani factionalism yayikhona kuqala ukuthi uMungameli uNanga kwathathe over
umnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Uhulumende ulandule umbiko weZimbabwe Catholic Bishops Conference Law esithi akuladubo elizweni. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba leHerald ukuthi indubo eziselizweni ngeziphathelane lezijeziso zenotho ukungani kahle kwezulu logubhano lwecoronavirus hatshi okukhulunywa ngamabhishophu lokhu. UMangwana wengezelele sithi umbiko wamabhishophu lo awunanzi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokulwisana lenkohlakalo elizweni nanku sokubotshwe iziphathamandla zikahulumende. Amagwiza aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Tshingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Izolo umthethwandaba unqume ukuba ababili laba balelungelo lokuphiwa ithuba lokukhuluma ngasese lamagqwetha abo kodwa onogada bemajele bebelokhu besala befuna ukuzwa ukuthi ababili laba bakhulumani lamagqwetha abo kodwa baze baphiwa ithuba lamhlanje lokukhuluma ngasese. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi onogada baqhubeke besala ukuthi uTshingono loNgarivume baphiwe ukudla okukhudumalayo kodwa baqhubeke ngokuphiwa amabiscuit lamanzi kuphela. Izakhamizi zelokishi leluveve zibikwa lokhu zigula zibulawa isifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo. Kule zakhamizi ezilitshumi nantathu ezabulawa ngamanzi angcolileyo elokishini leli ikakhulu kuward 15 okwagula khona ezedlula inkulungwane ezimbili 2000. Kulesinye isakhamizi umnumzana Emmanuel Moyo odinga usizo lokuthenga amachubu athiwa yicolostomy bag okwenzela ukuthi enelise ukususa ingcekeza isiswini ngoba kasenelisi ukuya ngaphandle. Umoyo wagula kakhulu ngemva kokunatha amanzi angcolileyo waze wayahlinzwa amathumbu esibhedlela sempilo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi othi abantu baqhubeka behudiswa ngamanzi njalo abanye abazange basinde emkhuhlaneni lo.
Ama ojitinya lifika siwatholayo kuthiwa kwalahleka imphefumulo engu-13 kodwa nxa sesiya thina ku-ground sesixoxisana le committee ye-ward ithi yona abantu abasishiyayo bangu-18. Osokukhona ikuthi sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi bona abantu abagula ngale muva kukhanya silabantu abathile abalokhu bengakasilisisi abanye zingase belemikhuhlane ethile ngenxa yalesi sifo. Abanye izisu zilokhu zibagijimisa ngingathi ngasagi into engezolo kodwa ihlupho abaleko belalo ukuthi izisu zabo aziqedakali. Abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayatsho ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonoko kodwa sikutshoyo ukuthi bakhona sibili abantu abangase belohlupho phose empilweni yabo ngenxa yalokhona okungela amanzi layo ayenzakalayo.
Kuthiwa ukhona ocela uncedo ukuze aphathiswe kulandela isifo esavangelwa ngamanzi.
Uhlupho olukhona ukuthi la imigodla le ethengwayo abeyifakwa lapha eceleni ikhanya iyadula sibili kakhulu ngoba siyatshelwa kathesi ukuthi kufanele umgodla lowo uzawuthole kufuneka i-$4 and lowo mgodla uyabusebenza ngelanga ngelanga futhi ngelanga ngelanga udinga i-$4. Manje ngokunjalo kukhanya sokumxaka so ke sebeze bathi bona abafowethu bakomoyo nezakhamize luveve zancedisana ukuthi lutsha hancediswe ukuthi aphathiseke. Sikhuluma kanje kathesi, usephuma egcekeni wamemezela kuZulu lakuzakhamiza kobulawayo lakulaba abamabhizinisi ukuthi nxa ikhona onganceda ancede. Sikhuluma kanje kathesi sithinyele inamba yokuthi nxa ikhona ofuna ukunceda enganceda ngokubana amthumele le imali kuyikhokheshi. Inamba yakhona ngizayimemezela lapha ngu 0777 3 4 8 2 1 4. Ngizayiphinda futhi le number 0777 3 4 8 2 1 4. So iluhlupho lumfoti asehlangane lalo, kodwa siyabonga ukuthi bakhona abancedisayo ende sethemba ukuthi abantu bazaqhubeka bemncedisa lujaha ukuthi la impilo yakhe ibe nganeno.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abaphatheke kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe edolobheni leVictoria Falls bathi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingavulwa bazenelisa ukuvuselela amankampani abo avaliweyo kulandela uqhamuka kwegcikwane lecoronavirus. Lokhu kuza ngemva kokuphawulwa kokuvulwa kwempophoma zeVictoria Falls okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakulumsebenzi eTourism Employers Association umnumzana Clement Mukwasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amafosi lawa kade evalwe okwesikhathi esingakhwana amalanga ayi-100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwamafosi lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha efolosi bakwanise ukuthi bangene bayebona amafolosi, ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi emafolosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwe ukuthi babehamba bevelela kwamanye amadolobho abengena efolosi, abantu abazaba bengena lapha emafolosini kukathesi yilaba abantu abahlala lapha efolosi. Amadolobho angabe sevuliwe, abantu bavela koBulawayo, eHarare lezinye indawo ezithize laba esiza khona ukuthi babuye nabo bazobona. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa kusinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho silethemba ukuthi amakhampani zange la mali lawa bazanikwa amaloni lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse amakhampani abo nxa amaboda amazwe atshiyeneyo sevulekile. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezi sebenzi zonke ezilama skills ayatshiyeneyo zihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho eVictoria Falls lezi nsuku? Ungathi kulo mehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Amafolosi which are one of the 7 natural wonders of the world kade ifalwe okwamalanga angakwana 100 umongameli aze ebuye lapho ukuthi azowavula. Avuliwe sibili, kodwa-ke kukathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha efolosi. Labo abangahlali lapha efolosi abasoze bakwanisa ukuthi babebuya kathesi bezobuka.
Umnumzana Clement Mukwasi ngumongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eTourism Employers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe. Ukuvalwa kwezikolo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokuthiye iningi labazali abalabantwana abafundayo likhathazekile ngekusasa yabo. Lokhu kuza ngesikhathi kulembiko eveza ukuthi amanye amantombazana asezithwele kuthi abafana sebeyethekeja igolide okungadala ukuthi bengasaqhubekeli phambili ngezifundo zabo lapho izikolo zivulwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
isikolo sivalwe ekupheleni kukaMbimbido njalo kuze kubela namhlanje lokhu zingakavulwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kuleli. abazali esikhokhelabo bathi bakhathazekile ngekusasa labantu babo besithi abanye banakho ungasabuyela esikolo lapho zithe zavulwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Unkosikazi Nomathemba Ndlovu oyisakhamuzi esitezi uthi laloba kungumlando wabo njengabazali ukukhulisa abantwana ukuvalwa kwezikolo lokhu kudala ukuthi kube nzima ukubalandelela okudala ukuthi baphatheke entweni ezithiyeneyo.
Nxa umntwana esesikolo ube hambe siye esikolo ephenduke ebuye ekhaya, ithuba eliningi lokuthi avakashe ubengalitholi. Okwamanje kathesi abantwana bayahambahamba, so wona la mathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlanganela kho wena uyabungakwazi ungumzali. So ungaba ingozi kakhulu nxa esebuyele esikolo vele engasaphumeleli lezifundo zakhe sengumama nje esezithwele kumbe selomntwana.
Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi sesitezi unkosikazi Santa Mabuya Mathobela othi abanye abafundi abasoze babuyele esikolo nxa zingavulwa.
Nxa sisithi siyakhangela silisibona ukuthi kusiyafika isikhathi sokuthi kuvulwe izikolo, abaningi bangikhona abasoze bakwanisa ukubuyela ezikolo. Bazabe nje sebengomama sebephethe abantwa babo ngoba kusisebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba umntwana vele nxa engasayi esikolo uvele nje sele freedom nje yokuthi lanxa umkhuza nje uyambona ukuthi vele ngani kasazwisisi sebona nje ukuhlala ekhaya ngani laye sengumama nje.
Unkosikazi Lizi Masuku la uthukumiswa kwesifundo lokhu sekuphazamise ukusasa yabantu ababo ngoba iningi seligijimela imali yegolide.
Abantwana bethu abangabafana basuka bayibamba imali angazayibahlangana la emhlabeni bethu bebuya ngapha emankazaneni wona la sele ngapha sebesala bebanika bebathengela amafoni anzima adabula ubuchopho. Umntwana angabuyela esikolo sebamba imali enjalo yena ongumfana nala angabuyele ebamba isigidi semali ezingange samarandi.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi iyadanisa imbiko abayitholayo evela emakhaya. Ukukhuthaza abazali ukuthi babhasobhe abantu babo ngalesi sikhathi kuvalwe isikolo.
Sisithola imbiko evela emakhaya lapha ethi amantombazana amaningi asezithwele njalo abafana abaningi basesitekejeni. Sizabona ukwehla kwenani labafundi uma isikolo sizivula. Yona imfundo vele ayisiwa ababalisi bodwa, imfundo igoqela labadala. So ngesikhathi lesi esokunzima okunje sithatha leli thuba ukuthi sinike ithuba leli kubazali ukuthi basikhangelele abantwana besemakhaya.
Umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abantwana abazithweleyo kumele bavunyelwe ukubuyela esikolo ngemva kwe-lockdown.
Ngiyadana ngoba kulesikolo engisaziyo abantwana abangu-8 already sebezithwele eklasini eyodwa engiyaziyo eka-form 2 kodwa anti siyalwisela ukuthi abantwana abangamankazana angazazithwala sibavumeleni babuyele esikolo. Ngemva kwempi abantwana babuyela esikolo and ngemva kwempi abafundayo babenza ngcono.
Igciwane le-coronavirus liya limemetheka kulesi sabelo njalo sebengamakhulu amahlanu lasikhombisa 507 asebetholakale belalo labulala ababili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris, kunjani kuwe khona ngale America?
Sizwa kuthiwa idolobho ledede libhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Liqiniso elimqotorelo mnumzana Gande, sithwele kanzima edete le ndaba yamanzi okuthi okwakathesi lesikhathi se-COVID sona lesi siku high risk enkulu kakhulu because amanzi yiyo impilo yabantu and i-population yedete siyinkulu kakhulu okokuthi ukuswelakala kwamanzi kuya zvakapazamisa ezempira kahle especially isikhathi sona lesi ese COVID inkuruma kanje abantu sebe relya lokuhamba eDR kona ngale bala mabhoz avo kumbe ukuhamba emiyombo lapha kula ma solar powered bhoz asitwere kanzima everybody is going up and down the streets are full of people when we are actually sikutazwa ukuthi sisare ezindlini kuvikela yona le COVID as a precautionary measure but we are now not adhering to that nenxa yokuswelakala kwamanzi
manje selikhulume leziphathamandla zikahulumende na ngodubololo
asikabambi iziphathamandla zezinwa ukuthi be improve ama standards okuba lamanzi endaweni ehlala abantu njengedethi but sikuprocess yona leyo because kulezinto eziningi esibona ukuthi kumele ukuthi zilungiswe labantu bezinwa ngafika kona ngabe eWaterloop ngathola ukuthi the gate was wide open kungela muntu on site ukuthi impilo kahle impilo yabantu is at risk umuntu engafika efake ama poisonous chemicals zilapana singalahlekelwa nempilo yabantu abaningi ngenxa yokuthi amanzi wona lawo akhula muntu engambona engathi is responsible in as far as the security is concerned kwakuphongukuba indawo engela muntu saze sabuzwa omunye usupervisor saze kuhambala ukuthi kati liyakwenzelani ukuthi uhlale kungela muntu okhangela ukuthi kuyini okuhamba okuthatha indawo khonapha ayiye into yangicaphula kakhulu itenki langikona lalo livulekile ukuthi umuntu uyakwanisa ukuphosa enindo yokuthi we are not safe as data residents even iyo ni main camp even lapho ukuhamba khona amanzi avela kuzinwa from iWaterloop isemchivi everybody is at risk ile inanzwa so hayi kubuhlungu kakhulu but I fight tooth and claw to make sure that we try to put things in place and sivakhuthaza that kuti vave ema solar powered bores because indaba yezesa into abakwaziyo ukuthi vele ikale ikhona
sizwa kuthiwa kulolunye njalo udubo lwenyamazana zendle
okwayenzakala Christi ukuthi kula ma residents amanye edate a reporta National Parks ukuthi kule nyamazana kule ndlovu zazi sezihlupha edate base reporta kona ngale ama rangers wona lawana National Parks babuya they gunned two elephants kundawo yedate and abazange bekhulume lo councilor and the resident councilor should have been told even after the shooting say our councilor says to indlovu ezingu-two okwayenzakalayo vele kuyadanisa ukuthi I've been in debt for the past 30 years akuzange kube nendlovu ehlinzwa ubusuku bahlinza indlovu leziyana ubusuku ngathi ngifika ngama-past 6 to 7 ngathola kungasela lutho kungasela nyama sokungamabhonzi okuphela izakamizi zaswele inyama even mina njengokhansela bazange bekhulumelani so isikhathi esiningi indlovu ziyabulawa edate bayabulawa indlovu eyi-one ama-residence wonke ayakhwana but this time babulala zingu-two abantu abazange bethole inyama kubuhlungu engxenye kwaba lokudeleka phakathi but we are still pursuing the matter ukuthi sibone ukuthi kuyini kungaba kwathatha indawo so indawo yenaleyi hhayi ayisiphathanga kuhle inyamazana nxa zihlupha zihlupha bona abantu ama-residence edete okuthi nxa selibathathela futhi inyama yangona umthetho kawuvumi and ngangibuza ukuthi akuthi ngi-towards life conservation what are we conserving ngase sibulala two elephants at one go however they are just saying vakulenye yaisi charger so they ended up shooting it but kunzima so far abahlali bedete badanile le ndaba yonaleyi and babukhali they want an explanation from the authority especially from the councilor and any other responsible authority from the national parks we hope as time goes on into le izalungiseka kuhle kule kwenzela kusasa akuzange kuyenzakale lokhu ukuthi yahlinza indlovu wobusuku ithwala inyama hhayi kwasidanisa kakhulu
ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga lisale kuhle balaleli
lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukhansila wedede lo-ke bekungumnumzana Stanley Torima okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yeah, lamukela kwesiphathelane labesifazana linami osithandekile mhlanga namuhla sixoxa lo nkosikazi Jasmine Jofa ilunga ledale lephalamende njalo ekumakomithi abona ngezempilakahle kanye lebona ngamandla amagesi kuleli dale sihlaziya impilo yabesifazana labantwana ngesikhathi se-COVID-19 elizweni.
COVID-19 leyi ithinta abantu phose bonke kodwa kakhulu omama labantwana even into yezikolo ungakhangela omama ngabe siya emsebenzini isikhathi abachayisa ngaso i-transport akula transport uzabona ukuthi emaradiweni emanyuzipepheni ku-TV sikhuluma nge-social distancing, sikhuluma ngama-masks, kodwa uzathi ubona abantu sebesiya ngekhaya or bedinga ukuthi baye emsebenzini. Even irali angake ngiyibone kugcwele, so abantu bayebe beminyene. Then uzafica ukuthi bakhona abantu ababhalisileyo, ababhaliswa amabizo abo. Ngathi ngaqalisa ngabantu abadala ogogo abangasasebenziyo babhaliswa amabizo abo bafila amafomu kuthiwa badinga ama-net one card lawa lalamuhla lokhu bemi ngayikhulumende ekhangele uthi abantu labo baphila ngani njalo laba abaqothwayo lapha emadrobheni ukuthi bangathengisi kodwa kungala supplementary budget or even i-grocery abayiphiwayo ukuthi baphile from day to day kuphatha abantu nzima. Izikolo zivaliwe because of ukuthi sizame ukuthi singanikani igcikwane le-COVID and kuthiwa abantwana basebenzise amafoni ilokuzeni i-internet befunda. But ungabona ukuthi iningi labantwana imuli zabo bebehluleka khona ukubhadala i-school fees wona amafoni bayawathatha ngabo yona i-airtime ngokudula kwayo okwenzakalayo kathesi uzakhetha kuphi ukuthenga ukudla isithebo amanzi or inkuni uthenga i-airtime nemali yangikhona ungalayo angena njalo omama banezinto eziningi abamele bazikhangele emzimbeni wabo omama ozithweleyo ngaye sebhasini esiye town ngenyuwa enzi check up okulento amele ayikhangelwa sikhangeleni naba abazithweleyo for example uyehliswe ebhasini khonaphana uyatreatwa exactly the same labanye bonke abanye kathi bekhala kathi somama besithi bayakutshela ukuthi yasini ngathi ube lesiswa kuye kumangale abalandaba lakho
ikhomithi yenu liyana ephalamende ebona ngezempilakahle kukhona yini liyali kutsobongole khathesi sabona kuqala libhodabhoda izibhedlela umsebenzi wenu ungaphi kathesi njalo libona ingane isokwaba lo mahluko yini ezibhedlela langendlela igcikwane le-COVID-19 eliphethwe ngayo igatsha
lezempilakahleezibhedlela lapha kulobunzima izibhedlela kathesi amanesi malutshwane and iningi lamanesi ngakhangela lapha kobulawayo for example ngibona ngani ngabala ephepheni last week kuthiwa kulamanesi ngiyabona ngu-200 abaficebele gcikwane le-COVID uzafica ukuthi esibhedlela ingxenye kulamanesi angu-3-4 umuntu uyagijima phansi phezulu ufica ethi uyafika kwenye iwodi afica umtshina sukhala kule problem enkulu kakhulu ngayikhangela okwakathesi kathi akulamthi esingalwenzi but uhulumende kumele afunde i-lesson from khonokho okwenzakeleyo ukuthi kube le-budget ekhangelane le-health or kube lendlela or kube le-policy eye-health eyomuntu wonke ekhithwayo efakwa eceleni because ngayikhangele kathesi uhulumende u-dependence kakhulu ngamanye amazwe kunalizwe elingala problem so omunye nomunye umuntu ukhangele ngathi endaweni yakhe thina esijwayele ukuthi izandla zihlala ziphambili zicela sizakuthatha ngayo so I think it's important ukuthi lathi sibe lelokuzela ne-basket yethu
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Jofa ilunga ledale lephalamende njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle kanye lebona ngamandla amagesi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ngizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umanyano wamabhishophu esonto yamaRoma lawo sungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZanu PF. Amagqwetha aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentathelo izindaba ebotshiweyo uHopewell Singono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe. Umnumzana Jacob Ngarivume. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.